Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu gunyana 27 2019. Makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhumwa yeUnited Nations inoona nezvekodzero dzevanhu pasi rose inoti pane kusawirirana kusina kunaka muZimbabwe kunofanirwa kugadziriswa nekukurumidza.
Vamudhabwe zvino godhi yavo iri kumusha kwazvimba mukaicharara mangwana kune mangwana kana zvese zvagadzirika pavari kuradzikwa panyatsogadzirwa zvekuti papera tinovaradzika mangwana masikati musi wemugovera vanenge vachivigawo pamusha ipapo pane nzvimbo yakasarudzwa pamusha ipapo yavatenge vachivigwa.
Mutumbi wevembo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe woradzikwa mangwana kwazvimba.
Vanhu vakagadzirira zuva ramangwana munhu wese ndingangoti all systems go, munhu wese nyika yose yadavira vatanga vakaungana mangwana kurufaro stadium kutangana naini mangwanani.
MDC inoti iri kuenderera mberi nemhemberero dzekucherechedza kusvitsa makore makumi maviri bato iri raumbwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhumwa yeUnited Nations inoona nezvekodzero dzevanhu pasi rose vaClement Nyaretosi Vaule vanoti pane kusawirirana kusina kunaka muZimbabwe uko vati kunofanirwa kugadziriswa nechimbi chimbi. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekupedza basa ravakafambira muZimbabwe, vaVole vati kusawirirana kuri munyika kunogona kupedzwa nenhaurirano pakati pemapato ezvematongerwo enyika, vanoshandira masangano akazvimirira pamwe neveruzhinji. VaVole vati kunyange hazvo vanhu vemuZimbabwe vaive netarisiro yekuti zvinhu zvichachinja munyika nekuda kwehurumende yava Emerson Mnangagwa, vakaona kuti vanhu vazhinji havasisina chivimbo nehurumende iripo iyi.
Albeit the common belief that a transformation will come, I believe that the long-awaited hope are fading. The population is
zvisine nepfungwa dzaivepo dzekufungidzira kuti zvinhu zvichachinja asi ndoona sekuti tarisiro iyi yakupera. Vanhu vari kubvunzana kuti hurumende iyi ingagone kuunza zvatinotarisira here sezvo pasina zvachinja. Misangano yangu ndakanzwa kuti zvinhu zviri kutowedzera kuoma munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika, izvo zviri kuunza kutya.
Deterioration of the political, economic and social environment since August 2018, resulting in fear, frustration and anxiety among a large number of Zimbabweans.
Vatiwo kunyange hazvo hurumende yeZimbabwe iri kuda kubvisa mutemo wePublic Order and Security Act uyo vati unokanganisa kodzero yekuungana nekusangana, vati mutemo weMaintenance of Peace and Order Bill uri kuda kuiswa huzadzikisi kodzero dzaityorwa nemutemo uri kuda kubviswa uyu.
The MOPO bill has worrying similarity to the POSA revealing.
Iremo parakangofanana nezviri muposa sezvo risinganyatsobudisa kukosha kwekodzero yekuungana murunyararo.
VaVole vakurumidza hurumende kuti igadzirise MOPA kuti ienderane nekodzero dziri mubumbiro remutemo yenyika. VaVole vashorawo nyaya yekupiwa simba kwemauto kuti ave achikwanisa kudedzwa panenge paine vanhu vakaungana kana paita mhirizhonga. Vati zvazvisizvo zvinotarisirwa nemitemo yenyika dzepasi rese. vafole vati zvakanakira unyika kuti vanhu vapiwe mukana wokuungana kuti vataure zvavanoda pamwe nenyunyuto dzavo vachiti zvinobatsira kuti vanhu vasazoshandisa nzira dzisiri pamutemo uye dzinogona kukanganisa zvinhu munyika. Vatiwo vakanzwa nezvekusabatwa zvakanaka kunoitwa vanorwira kodzero dzevashandi vakapa muenzaniso wokupangwa kwevakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei nevanhu vasingazivikanwi. Vavhole vakurudzirawo hurumende kuti isashungurudza vanorwira kodzero dzevashandi nekuvaendesa kumatare dzemhosva kana pachinge paitwa mhirizhonga mukuratidzira. Vakurudzira hurumende kuti pachinzvimbo chekusunga vanenge vadaidzira musangano inofanirwa kusunga vanenge vachiita zvisakarurama zvakadai sekuputsa zvitoro nekupisa zvinhu. Vavhole vati basa rehurumende kugadzirisa zviri kunetsa munyika asiwo vakati zvinogonekwa kana nyika dzekunze dzikabatsirawo. Vatiwo zvakakosha kuti hurumende igadzirise zviri kukonzera nyunyuto munyika. Vatiwo kuvandudzwa kwemashandiro evanochengeta nyika pamwe nekuvapa dzidziso kunogona kubatsirawo. Gwaro rabudiswa navavhole ratambirwa nevanoshanda nemasangano akazvimiririra vachiti zvindo zvavanogarotaura. Mumwe wavataura ndeva Owen Dliwayo avo vati zvavanogarotaura zvinosanganisira kusatambirwa kwepfungwa dzakasiyana ndizvo zvataurwawo nenhumwa yeUNEE.
Ataura zvatagara tichitaura tiri muno muZimbabwe kuti muZimbabwe hamuna kumira zvakanaka. Nyaya yanga iri dambudziko ranga iripo ndekuti hurumende yaiti ukataura uchibva kana kuma civil society uchitaura kuti no macommunity matiri kurarama hamuna kumira zvakanaka, unowochinzi unopiwa label wekunzi uri weopposition. Zvino uyu azotaura ari muna akazvimirira achibva kuUN zvatakachitaura kuti nyika ino nikashesa inzwirashesa kuti toxic environment. Shuwa tiri kurarama muenvironment iri toxic isingatenderi kuti mumwe munhu ane mafungiro mamwe apuwe mukana wekuti ataurewo zvaanofunga. Uyezve ndoda kutenda kuti ripoti yake mabudiro yaita yataura zvinhu zvatagatichema zvokuti vanhu hatitendedzwi kuti tiungane. Uyezve tikaungana kunonangwa vanhu vanenge vaunganidza vanhu kuti ndimi murukanganisi.
Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati vanga vasingakwanisi kutaura nezvemashoko avavhole vakati tibate gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi avo tisina kukwanisa kubata panhare mbozha yavo. Vavhole vanga vari munyika kwemazuva 10 vachiongorora mamiriro akaita zvinhu munyaya dzekodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
National Council yeMDC inotungamirwa naNelson Chamisa yaita musangano wayo muHarare ichizeya urongwa hwokucherechedza kusvitsa makore 20 kubva zvakavambwa bato iri muna Gunyana 1999. Murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vanoti urongwa hwavo huri kuenderera mberi mangwana. Vachibaya vatiwo hachisi chokwadi chiri kutaurwa pasocial media kuti bato ravo rakanzura urongwa huri kuitirwa muRufaro Stadium nepamusana perufu rwavaMugabe avo vari kuvigwa kumusha kwavo kwaZvimba mangwana.
Ndingati mwana mai angu urongwa hwekufamba chaizvo kutaura kuno kuri tunobva mukupedza musangano wedu weNational Council unenge une utungamiriri hunobva kumaprovinsi, utungamiriri weNational Executive, utungamiriri weStanding Committee. Vanhu vakagadzirira zuva ramangwana, munhu wese ndingangoti all systems go, munhu wese nyika yose yadavira. Vatanga vakaungana mangwana kuRufaro Stadium kutanga nemaini mangwanani.
Vachibaya, kune mashoko ari kubuda mumasocial media munana Twitter ari kuti izvo musangano wenyu wemangwana wambosenekwa kuitira kuti mutungamiriri webato renyu anga ari kurufu rwaMugabe mangwana. Zvinhu zvakamira sei?
Ndo zvinoita zvari izvozvo. Vari kurwadziwa nokurongwa kwatiri kuita, hakuna zvakadaro. Ungano redu riri kutenderera mangwana, mukuru wedu anenge aripo, baba vachamisa havana kwari kuenda izvo zvikwa mugabe munoziva kuti takava chema chaizvo vanhu vakawanda vakava chema zvikuru semusangano wedu zvamangwana izvo ndofunga it's on public record kuti vakatiwa haiwa zvinoitwa nemhuri yavo it's a private burial saka isu haiwa hatina kwatiri kuenda ikoko tine urongwa hwedu hwamangwana hwokupemberera makore 20 hutungamiriri hwese kusanganisira purezidendi vedu purezidendi wevanhu ndo vatanga vari ivo mutauro mukuru pagungano redu remangwana
vachibaya mati imi mamboita musangano webato renyu zvisungo zvabuda nebato renyu paurongwa hwemangwana zvakamira sei
sezvamunoziva kuti zuva ramangwana izuva guru chaizvo kwatiri semusangano weMDC sungo zvinongoripo ndezvokuti izvo semusangano wedu ndonga takataura kuti dingindira rezuva ramangwana rekuti iro tinenge tichipemberera makore akawanda chaizvo musangano wedu watanga tinenge tichipemberera ushingi hwemusangano wedu tinenge tichipemberera kuti semusangano wedu tine vanhu vakawanda zvamunongoziva kuti patakabva apa kushinda kwakaita vanhu sandi nyore musangano wedu tine vanhu vakawanda vakasakatika saka ushingi hune vanhu uye nokuwanda kwemakore 20 years dzinova 2 decades kufamba kwakakura chaizvo saka ndingati zvisungo zviripo inyaya yekungotiwo dingindira redu rezuva ramangwana ndo randingati ndodonzvo guru uye chimwe chisungo zvakare ndichataita ndechokuti vanhu vese vari mumastructures edu emusangano kubva dotito kusvika chikwalakwala kubva zambezi kusvika kuLimpopo vese vanofananga varipo vachipemberera zuva ravo ramangwana
tichitarisa musangano wamataura kuti maita nhasi vachibaya matarisawo here kukundikana kuri kuita bato renyu kubudirira musarudzo dzemabielection zvikuru mumatunhu ekumaruwa
hayi hatina kubati yedu nyaya iyoyo nokuti musangano wanhasi mwanamai vangu wanga uri musangano wakangonangana nenhaurwa kana nehoreketa dzeanivhesari chete
takataura nemi vachibaya muchiti izvo musangano wenyu wemangwana uyu uchange uchipindwawo nemadzisahwira ari kubva kunze kwenyika madzisahwira aya ati asvikerera vachibaya
havatati vasvika madzisahwira edu asi vati asvika zvavo mangwana ndine chokwadi kuti mune vakomana vei nevasikana vanogone basa vari kuno vachange vachiona purogiramu yedu ichange ichiita broadcast live zvokuti munhu wese anotiona hari muno vari kuamerica vari kuuk pasi rose taona vatungamiri vemamwe mapato dzinohama dzedu vatinozana navo vachange varipo mangwana vachitsigira mutambo wemusangano mukuru muno munyika yezimbabwe
murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vachitaura vari parunhare vari muHarare mutumbi wevembo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe uri kuradzikwa kumusha kwavo kwazvimba mangwana mutauriri wemhuri yekwamugabe uye ari muzukuru wemufi vaLeo Mugabe vanoti mufi akasiya ataura nzvimbo yaanoda kuvigirwa kana achinge afa vaLeo Mugabe vanoti semhuri havakwanisi kuchinja zvakataurwa nemufi achiri mupenyu izvi zvinoreva kuti vamugabe havachavigirwi kuNational Heroes Acre sezvakange zvakarongwa nehurumende ngatinzwei hurukuro yaitwa naGibbs Dube weStudio 7 navaLeo Mugabe
vamugabe zvino godhi yavo iri kumusha kwazvimba uko kwaicharara mangwana fumei mangwana kana zvese zvagadzirika pavari kuradzikwa panyatsogadzirwa zvokuti papera zvinovaradzika mangwana masikati musi wemugovera vanenge vachivigwa pamusha ipapo pane nzvimbo yakasarudzwa pamusha ipapo yavachange vachivigwa mukoti yatiri pamba ipapo saka ndivo vavanovigirwa ipapo mangwana kusimetric nambuya hakuna nzvimbo yekuwanika saka ndokusaka takanga tamboti okay tabvuma kuti vaende kuHeroes Acre kuzoti mutumbi wadzokera kuHarare tabva kunana murombedzi zvimba vazvaita mabhodhi zviring the 2 days then vanhu vagara pasi vakazonyatsoti vava kunyatsotarisa kuti izvi zvatiri kuita izvi ndizvo here tiri mulaini here nezvaidiwa nemufi ndipo pakaonekwa kuti mufi kana akanga ati ndauda kunovigwa padhuze namai vangu aireva iye kuti haasi kuda kuenda kuHeroes Acre nokuti aizviziva ndiye akagadzira Heroes Acre aiziva kuti iriko saka paakataura kudaro kuti ndikuda kuenda kunamai vangu akataura kuti haasi kuda kuenda kuHeroes Acre ndozvazvinoreva ndokusaka tikazoita tisini nokuti no uyu mukuru ndiri anomisa kuHeroes Acre iye akapa avoid nezvikonzero zvaaive nazvo regedzai tibve kuHeroes Acre tingonoenda kumusha pamusha paamerajika.
Kunenge kune vanhu vakawanda here kana kuti muchaita sei?
Aiwa, uku kune vanhu vashoma vachadaidzwa. Vachidaidzwa vakutoziva kare kuti inini ndadaidzwa. Asina kudaidzwa gara warega zvako kuuya nekuti unozosvikonyara watadza.
Ko Mozirium ichaitwa sei?
Iyo hurumende yanga isati yanyatsovakwa zvainga ichangotama. Saka mari yakawanda yanga isati yaparadzika hurumende. Saka kana vachida kuivaka kuti vozoisa mamwe mapurezidhendi anoteera zviri kune hurumende zvazvine nemhuri yekwamugabe.
Avo vanga vari vaLeo Mugabe vachitaura naGibbs Dube weStudio 7. Asi zvinhu zvinonzi hazvina kunyatsomira zvakanaka panyaya yekuvigwa kwavaMugabe. Thomas Chiripasi, uyo ari kwaZvimba, anoti panyaya inotevera.
Mutumbi wava Mugabe unonzuri kutarisirwa kuvigwa muchivanze pamusha pavo mubhuku rekwakutama muno maZvimba. Studio 7 vamwe vatori venhau vemamwe makambani varambidzwa kupinda mumusha wava Mugabe sezvo zvanga zvinzi mhuri yemufiri mumusangano usingadiwe vatorwa. Mumwe muvakidzani asina kuda kudomwa nezita rake uyo anoti ambokwanisa kupinda pamusha pava Mugabe nhasi audza Studio 7 kuti guva richavigwa vaMugabe riri kuvakwa pakati pechivanze pamusha pavo uye zvinonzi mhuri yemufi yakatora danho iri chityira kuti mutumbi wemufi ungazobiwa ukashandiswa zvisirizvo nevanhu vezvimatongerwo enyika vavasina kudoma nemazita. Amai vatataura navo ava vati chikonzero ichi ndicho chiri kuita kuti vaMugabe vasaradzwe kumarinda akaradzikwa dzimwe hama dzavo kusanganisira amai vavo. Amai Bona Mugabe
kangwe zvakaita semba ine munopinda soka zvimba dzotenderera soka. Saka kwaijima sive o chichi hapa ndipo hapaiswa fish pond. Imba yasa iri Mugabe yanga ri pavhundiduna. Saka hapa fish pond hapa ndipo havakwa manja. Kuti vari kufunga kuti vakaisa kumapfuwa kumunhu anogona kunochera usiku. Munhu anotengwa akaenda. Saka hapa kuti munhu uzopapinda.
Vamade nyika kutama vaudza Studio 7 kuti vafara zvikuru kuti zvido zvemufi zvekuti azovigwa kumusha kwake zvakwanisa kutevedzerwa kunyange hazvo hurumende yanga ichida kuti vaMugabe vavigwe kumarinda anovigwa magamba enyika kuHeroes Acre.
Aiwa, isu tozvitambira sezvo ndo chido chake chaakataura achiri mupenyu. Saka hapana chimwe chatinga ise parutivi. Tinotambira izvozvo kuti zvaakataura iye mufi ndozvisungirwa kuita.
Sachigaro weZanu PF munharaunda yekwakutama vatinozi Manongovere vati vari kufara zvikuru kuti vaMugabe vave kuzovigwa kumusha kwavo vachiti mufi akabviswa ugamba hwese pavakabviswa pahutongi navaEmerson Mnangagwa vachibatsirwa nemauto muna mbudzi 2017. VaMugabe vakambenge vanzi vachavigwa kuHeroes Acre asi mhuri yavo yakazotora danho rekuti vavigwe kuno kwaZvimba izvo zvakatambirwa nehurumende ichiti inokoshesa zvido zvemhuri.
Hurumende yakatadza kumira paposition imwe chete kuti imuti hero kana kuti haisi. At the same time vanhu vanobva vashaya kuti vomira papi. Saka at the end of the day tinenge tangoona kuti sisi hama dzake tinenge tingotora hama yedu tingoviga sekutaura kwaakaita ndo zvisina anozochema nekuti patedzerwa kodzero yemufi zvisina hazvina godo mukati kana kuti zvinga zvaitirwei.
Mumwe mugari wemubhuku rekwakutama uyo aramba kudomwa nezita ati vagari vemunzvimbo ino vazhinji havasi kuda kuti vaMunangagwa vange varipo pakuvigwa kwavaMugabe.
Anowachizwi kunokunda atombokanganwa zvake wasitomboda kunzwa nezvake nenyaya yekunzi vaburisa mari yekubhadhara matifi zvitoriwese.
Vamwe vane ruzivo nezviri kuitika mumhuri yemufi vanoti pane kukakavadzana kuripo pakati pehama dzemufi nemudzimai wake amai Grace Mugabe. Avo vanonzi havana kuudza veukama panguva yairwara vaMugabe kuti hama yavo yainge yarwara. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz per shortwave. P pindai muchirongwa che Live Talk na 8pm nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubva nguva dza 4pm kusvika na 5pm. Musiwe chishanu kubva na 4:45pm kusvika na 5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Prince Harry vekuBritain vashanyira chirongwa chekubvisa zvimbambaira muAngola uko aputitsa chimbambaira munzvimbo yakamboshanyirwa naamai vake muchakabvu Princess Diana makore makumi maviri apfuura. Russia yachengetedza muusungwa varauri vanodarika mazana maviri nemakumi matanhatu vanobva kuNorth Korea. Varauri avo vanga vari muzvikepe zvakati wandei vasungwa vachipomerwa mhosva yekuraura hove zvisiri pamutemo. Makaterera ku Studio 7 ane mimi chirongwa ndini Ray Joto ndiri mu Washington DC. Makundano echibuku Super Cup ari kufungaidza hutsi mangwana. Panguva iyo mutambi wetsiva Charles Manyuchi ari kutarisirwa wokukunda pamutambo wetsiva waari kuita. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vachaveri vemutambo wenhabvu vatarisana nemachikichori apo makundano echibuku Super Cup ari kupfunga idza hutsi nemutambo mukuru pakati peHighlanders neDynamos muRufaro Stadium nesondo. Mitambo pakati pezvikwata zviri izvi inoita nhabvu yemhando yepamusoro zvekuti nhandare yeRufaro Stadium iyi iri kutarisirwa kuzara kuti tashu vatsigiri vezvikwata zviri izvi vachida kuti chikwata chavanotevera chikunde. Mubati wehomwe weDynamos vawebza maretera vanoti vari kutarisira kuti vararidzi vavo vacharonga chikwata chinoita kuti vakunde mumutambo uyu.
Amirira iyo technical team nemaplayers kuti vachiite basa ravo kuti vawane result inovafavorable kwavari nekumasupporters zvakare.
Asi Highlanders iri kupinda munhandare iyi mushure mekudambura Blue Chiefs 3-1 mumutambo weleague wakatambwa pakati pesondo. Asi mabiko echibuku Super Cup aya ari kutanga mangwana muNational Sports Stadium apo Capes United iri kusangana neHarare City iyo yakavatorera murairidzi wavo Lloyd Chitembwe. Kunyange hazvo vaine ruremekedzo rwakasimba kuna Chitembwe, manager weCapes United va Shakespeare Chinogwenya vanoti Harare City vana vadiki pamutambo uyu.
Haisi tikutarisa kuhwina Capes, tikutarisa kuhwina because Capes should always dominate pa Harare City vana vadika.
Nesondo Black Rhinos ichaedzana masimba netel 1 iyo iri kubvira moto kubvira panguva iyo Raman Gumbo akapiwa basa rekurayiridza chikwata ichi. Munyori mukuru weBlack Rhinos vaWellington Mabhiginye vanoti vari kukunda mumutambo uyu nekudzora zita raizivikanwa naro Rhinos mazuva ekare makundano akadai.
Itori shuviro yedu kuti dai taenda kumberi tasvika mufinal tatoro mukombe kuti tidzogere kuRhinos ya 1984-87 tichashanda kuti zvinde saizvozvo.
Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Ngezi Platinum Stars vs Mushowani, ZPC Kariba vs. Wange, Chicken Inn vs. Manika Diamonds. Asi, nyai runyanyo taurwa nezayo, ndemtambu wetsiva, we World Boxing Federation, urimu Harare International Conference Center, mangwana, apo Charles Manyuchi, arikurwira kutora mukombe weuremu we middleweight, achirwa na Diego Gallardo weku Argentina. Manyuchi, aruda kukunda mumutambo uyu, kuti atore bande iri, uyeze, kuti akwire murongwa wepasi rese, aine chinangwa chekuzorwira mikombe yepamusoro ye World Boxing Council newe World Boxing Association. Mongororo wemutambo wetsiva, vakudzaibere, vanoti vachitarisa nhoroondo yaManyuchi neyaGallardo, vari kuona paine musiyano mukuru Manyuchi ari pamberi.
Aiwa Manyuchi andokunda because isu takatemba African breed. Tichitarisa zvaakaita mukomana wekuSouthern America zvaakamiita paipe. Bozi chibagira chake pange chekulefti chakanyanya.
Aka kanenge kave kechitatu Manyuchi achipinda munhandare iyi. Mushure mekupunzira pasi Augustin Julia Ferreira wekuColombia na Pablo Acosta wekuArgentina mumitambo yakaunganidza chaunga. Parizino bande re World Boxing Federation iri harina munhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Nasi tangatiri kutarisa kuvigwa kwava Robert Mugabe kwazvimba mangwana pamwe nemhemberero dzeMBC inotungamirwa nava Nelson Chamisa muRufaro Stadium mangwana. Halo vachibaya.
Hey, halo mwanamai, makabiko.
Aiwa, tiri wadi zvedu. Vachibaya vazhinji vangada kuziva pamusoro peurongwa wenyu wamangwana. Tiri kunzwa pa social media pari kutaurwa zvakawanda zvichinzi izvo mabiko enyu eMDC ambomiswa kuitira kuti kuvigwa kwava Mugabe kuenderere mberi. Zvakamira sei?
Aiwa, manyepo mutambo wedu. Nemberero yedu iri kuenderera mberi mangwana kuRufaro Stadium kutanga nguva dzamai mangwanani. Mashoko ari kufambawo, mashoko evavengi, mashoko evanhu vatoda kuvhiringidza vanhu. Mutambo wedu uri kuenderera mberi. Nonga munoziva chose kuti svondera pera iro ndingangoti vhiki mbiri dzadarika takamisa mutambo uyu tichichemewo pamwe chete nevanga vachichema maringe nenhamo yanga yawira nyika. Saka isu semusangano takachema zvakakwana mangwana tiri kuenderera mberi. Nemusangano wedu negungano redu rekupemberera makore 20 munzvimbo yeRufaro Stadium muri muHarare. Ndiri kutaura naPatrick Rupia ndiri muPretoria.
Taurai kuti
padanho rakatorwa nemhuri yekwaMugabe kuti vaMugabe vaende vanonovigwa kwazvimba panga pasina chakaipa. Tongoti mufi ndozvakasiya ataura achiti ari kuda. Zvino zvehurumende yavamunangagwa izvi zvakasii zvekumanyikidzira. Apa vangachida kuda kuedza kuda kungofadza zvekunze. Saka pane zvino danho ratorwa naamai Grace Mugabe. Zvifarira manje kuti zvinonyatsoradza kuti zvakasiyiwa zvatahwa nemufi ndo zvavanonyatsoradza zvinotova chaizvo zvatakaitombosuwira nokuti hurumende yavamunangagwa yakuda kungofadza vanhu avaamba chivanhu munhu anofanira kunyatsovigwa kwaanenge akasununguka nekuti ndikaidzita zvive zvekumanikidzira zvekungoti hanzi vamwane vachinyigwa nechivanhu chavo chekwavo. Saka manje kuti tozoita zvekumanikidzira panenge pasina zvokuita sei zvekuti onai kuti kana dai vanga vatora bhodhi yacho vachienda kunonoviga havasi veukama hwekwaMugabe vachiita zvokumanikidzira vachitarisa chisimba chii chavo chemuzanupf chinova chisiri chivanhu chaicho chaicho.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Rachel Tone ndiri muWashington DC. Ndokusiya imina Chris Gande achikupai nhau dzendebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alinga lichona njani zulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 27 Mbandula 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Is something that also has impact on the enjoyment of the right for freedom of association peaceful assembly. In many of my discussions with victims of the excessive use of force by police, those victims related that they were targeted because they belong to opposition party.
Isikhonzi senhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations umnumzana Clement Voile obethekelele ilizwe usethule imbiko yakhe ethi isimo seZimbabwe siyingozi ebantwini ngoba kulombuso ofana lo webutho.
Kubandla le-MDC ingahlale phansi anniversary kumele ibe yisikhathi sokuthi bahlale phansi vele bazona amakhwapha bakhangele ukuthi kanti balahleka ngaphi.
Ibandla le-MDC elinanza iminyaka engamachumi amabili labunjwayo likhuthazwa ukuthatha leli thuba ukuzinuka amakhwapha. Owayengumphathintambo wezokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Priska Mfumira uze waphiwa ithuba lokuhlawula isibambiso se-bail esenkulungwane ezinhlanu zamadola i-$5,000. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isithunywa senhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations ebona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu umnumzana Clement Voile osekwethekeleleni iZimbabwe uthi isimo esiselizweni siyingozi enkulu ebantwini ngoba kulombuso ofana lowebutho. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umnumzana Vol utsho lokhu emhlanganweni nentatheli izindaba esegqiba uhambo lwakhe lokwethekelela eZimbabwe okwensuku ezilithumi echasisa akubonileyo kuphenyo lwakhe.
And I mentioned this in many of my meetings with the government authorities and also that
ngiveze konke lokhu emhlanganweni eminingi engiyenze lohulumende ukuthi abantu abaningi bahlalela evalweni ngoba nxa bengasimalunga ebandla lithize kuzathiwa kusobala ukuthi ngabelinye ibandla. Lesi simo sokungathembani kanye lokuswelakala kwamathuba okukhulumisana ngokunye kokubangele ukuphelelwa kwamalungelo oluntu kwezokuba lilunga lenhlanganiso ayifunayo. Imihlangano eminingi engithe ngayiqhuba ngikhulumisane labanye balabo abehlukunyezwa namapholisa ngendlela ezehlukeneyo ngoba bengamalunga amabandla ezombusazwe aphikisayo.
Because they belong to opposition party.
Umbono kaVol usekelwe ngomunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu umnumzana Charles Nyoni.
Ngiqinisa sibilo lombiko osanda kukhutshwa ngu-special rapporteur we-Freedom of Assembly and Association okuthiwa ngu-Clement Vole othi khona iZimbabwe nje i-toxic environment njalo i-polarized njalo kugcwele amasotsha njengani wabo usayelele liqiniso sibili akula kuphikisa kumbe ukudawuthi esingakwenzayo ngoba singakhangela ilanga elayizolo kutshone nje lapha eHarare kugijima ama-frame machine la esiwathi ngamajetsi amasotsha kungaziwa nje ukuthi kathi vele kuyini okwenzakala njalo ukupolarize bakhona bovela ukuthi eZimbabwe nxa ungaso we-MDC uvele ungowezani nje akulo ukuthi umuntu ka-support any party.
Unyoni uthi kungalesi sizathu abantu bengamanyananga elizweni.
Ilizwe lethu vele alila environment elungileyo, environment yakhona politically itoxic njalo ilolunya elokuthi izobangela ukulimala kumbe ukulinyazwa kwabantu. Yikho nje sisithola sibona abantu bechayana kumbe abantu bethunjwa nguhulumeni kumbe abantu sebephonga ukuhlatshwa amajekiseni angaziwayo ukuthi kuyini okwenzakalayo. Lokhu nje kusitshengisa egcikeni ukuthi ilizwe lethu alikhokhelwa yilaba esibathi ngabesilungu ama-civilians, kodwa nje ukhaya ngani amasocha vele yiwo akhona adonsayo intambo ngemuva nje phambili kudlaliswa amabutho ayiwo amasocha elizweni lethu lalapha eZimbabwe.
Enye ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Mlindelwa Mancitshana uthi kayimangalisi impumela yophenyo lukaVol ngesimo sokulondolozwa kwelungelo loluntu.
Inkulumo ye-UN yiyo vele kade siyilindele ngamehlo abomvu, silindele ukuthi batsho into efana layona leyo ukuthi hayi eZimbabwe lokhu kunjalo, akulalutho olwehlukileyo, izinto lokhu ezisonakala ngamandla kusiya phambili.
UVol utshele intatheli zindaba ukuba uza kwethula impumela yophenyo lolu egcweleyo umhlangano womnyaka ozayo wenhlanganiso yakhe eye-United Nations. Ugqibe uhambo lwakhe ngokukhuthaza uhulumende ukuba azinikele ngokwaneleyo ukulungisisa isizathu esenza abantu bengahlaliseki elizweni labo, ikakhulu ukungazinzi kwesimo somnotho. Abakhulumisane lalesi sithunywa bagoqela inkokheli yenhlanganiso zezisebenzi, abakumsebenzi wentuthuko yezigaba, abamabandla aphikisayo kanye leziphathamandla zengatsha zikahulumende ezehlukeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Owe ngumphathi ntambo ezokwethekelwelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mufumira uze waphiwa ithuba lokuhlawula isibambiso sebail esiyinkulungwane ezinhlanu zamadola i-$5,000. Umufumira wetheswa amacala ambala okuchaphaza imali yogatsha lwe-National Social Security i-NASA ngesikhathi esangumphathi ntambo wezisebenzi zikahulumende i-public service. Umfumira wabotshwa ngenyanga kaNtulikazi wavalelwa ejele. Umtshutshisi omkhulu kahulumende uMnumzana Kumbirai Hotsi wasebenzisa umthetho wokuthi akumelanga aphiwe ithuba lokucela umthethwandaba ukuthi umuphe imali yesibambiso sebail kuze kwedlule amalanga angamachumi amabili lanhlanu. Kusukela kusedlula amalanga la ubelokhu ezama ukudinga ibail kodwa imthethwandaba isala.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Ivandla le-MDC liza kuba lomcimbi wokuthakazelela iminyaka engamachumi amabili labunjwa kusasa eHarare. Lomcimbi wawumele wenziwe kumaviki amabili adluleyo kodwa wadluliselwa phambili ngoba kwakulilanga okwase kulesikhumbuzo sikamuyi uMnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe. Kodwa lakusasa lo umcimbi uza kwenziwa kulilanga lokungcwaba uMgabe ekhaya lakhe koZwimba. Umcimbi wakusasa wandulelwe ngumhlangano webandla leli owedale elimqoka ele-standing committee eHarare lamhla, kwasekwenziwa omunye njalo oyelinye njalo idale ele-National Council. Kuthi ntambama lamhlanje kukhangelelwe ukuthi kube lomcimbi wokubuthanisa imali okudla kwantambama idina, lapho okuzahlawulwa imali eqala kumadola eMelika angamachumi amabili lanhlanu i-$25 kusiya kukhulu elilodwa i-$100. Asenelisanga ukuxoxa leziphathamandla zebandlaleli ngoba bezisemhlanganweni. Kodwa senelise ukuxoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Michael Ndiweni othi ibandla le-MDC kumele lithathe ithuba lokwenelisa iminyaka engamachumi amabili ngokuzinuka amakhwapha.
Eyi, kunobunzima. Ngathi nje sibashayela ihlombe ukuthi sebekwanise iminyaka engu-20 because sedlule kancane. Kodwa-ke kunobunzima nasikhangele indlela abaseyihambile njengebandla, ungakhangela ukuthi liqhawuselihlephuke kangaki eminyakeni engu-20 edluleyo.
which would not have the meaning 20 years to be more than double of what has happened. Actually, who corner over had to say what is facing in my neighbors. So internally, I'm going to see maybe I pass the man and I can't even witness the internet. Saying over the Israeli president, this is one I would see every 5 or 6 years, probably likelihood to prove the government of the sugar and the woman okay, all means another environment. So, with me, Ibanda, the MDC, being a telepath, and better leave me, it's a sort of a telepath, whatever it was, no matter what kind of wooden and banana. I'm from a kind of a career of friends or my local authority, and the liberty in Bali, so then there was a corruption, the level of the relevant authorities, and the European people that are popular. So, one kilo of Yaninda in the years.
Bakhona abathi owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe ibizo lakhe seligcone ibandla le-MDC ngoba kwaphuma imbiko yokuthi wayengani uyalisekela uthini wena ngalo
so kahle ngizinyo zinto engisom nokuthi njengebanda ngabe kwabo ukuthi kanti vele abakufunayo yikuyini yabona nxa wakuzelana lo muyi umgabe owaziwa ezazithontigazi mangeke kanjalo nxa wena usufuna ukuthi uthaye isibobota nomuntu onjalo jelane naye kumbe abe sekusekela hawu uphuma ungamsoni uyabe uzama ukuthini.
Hello, okay, ngumnumzana Michael Ndiweni, ingcwethi ecubungula izombusazo bekhuluma ecingweni le Studio 7 ekoBulawayo. Abenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vethule umbiko othi bayajabula ukuthi udokotela Peter Magombeyi owathunjwa ngabanakanelwa ukuthi ngabezomvikela beZimbabwe usenelise ukuyakwelatshwa kwele South Africa. Isikhulumeli senhlanganiso le udokotela Fortune Nyamande utshele abezindaba ukuthi uMagombeyi ukhangelelwe ukuhlolwa ngodokotela abazingcwethi bakwele South Africa ukuze kubonakale ukuthi ulimele okunganani ekhanda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lifisa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Oyengumongameli welizwe umnumzana Robert Gabriel Mugabe ungcwatshwa kusasa kozwimba esabelweni seMashonaland West okuyabe kulomdeni wakhe omakhelwane abanye abadlelana lohulumende labangane bakhe. Umnumzana Nick Mangwana ukuhlangothi olwethulwa ezembiko kuhulumende kamongameli Mnangagwa uthi umongameli Mnangagwa kasoze abe khona emngcwabeni lo. Okwamanje Mnangagwa ukwele Melika emhlanganweni wamazwe wonke womhlaba we-United Nations General Assembly eNew York. Ababona kwenzakalayo bathi uMnangagwa owasusa umuyi esikhundleni ngomnyaka ka-2017 ebambisane lebutho kafunakali emngcwabeni lo ngoba uMgabe wabhubha izonde ngokuhluthunelwa intambo zombuso. UMangwana uthi kuzamiswa ukwakhiwa kwesihonqo esaziwa ngokuthi mausoleum e-National Heroes Acre eHarare obekumele kubekwe umuyi njengalokhu abekufisa lo mfelakazi wakhe unkosikazi Grace Mugabe, abantwana bakhe lomndeni wonke kaMgabe. Kubikwa uMgabe wacela ukuthi ayebekwa kozwimba ukwenzela ukuthi abamhluthunela intambo zombuso bengakhulumi abakufisayo nxa esetshonile. Umzukulu kamuyi umnumzana Leo Mugabe uthi umalumakhe uzabekwa emzini wakhe hatshi duzane lonina umuyi ubona Mugabe ngenxa yokuthi akusela ndawo yokubeka abantu emathuneni omndeni wakoMgabe. Kesizwe umnumzana Leo Mgabe xoxa lo Gibbs Dube wo Studio 7 ngalokhu lokunye uhambelana lokungcwatshwa kukamuyi umnumzana Robert Mgabe.
The body is in Zimba, lying in state overnight at the village, and tomorrow afternoon hopefully we will bury him at the village in the courtyard in the house.
Umzimba kamufi ulapha kwaZimba, lapho sizamngcwaba khona e-courtyard. Asisoze simngcwabe lapho ayefuna khona duzani lo nina, ngoba akusela ndawo emathuneni lawo.
There's no space, and that is the reason why we agreed to take him to the Heroes Acre. But then when we took him back to Harare, when the family sat down, you know, everything had, now people had time, we were talking 30 days, so people began to talk, to analyze things. And we realized that, you know, the fact that he wanted to be buried next to his mother showed that he did not want to be buried.
Sinanzelele ukuthi abantu bese bekhuluma kakhulu ngokugcina kwesidumbu sakhe. Sasithatha isinqumo sokuthi ayengcwatshwa emzini wakhe phakathi laphakathi kwezindlu.
They said, okay, if that is the case, then, you know, let's do this proposal and take him to the courtyard in the village. I'm not sure whether you know the house, the way the other house was built. You know, it was built, they left a courtyard in between. You know, it's got a rectangular shape. The rooms are in a rectangular shape, but in the middle is a courtyard.
Huko onke loku zizabe zizenzela okwethu. Sikhangelele ukuthi kuzabe kulabantu ababiziweyo kuphela. Labo abangabizwanga bengabuyi. Sibone ukuthi isakhiwo lesi obekumele abekwe khona e-National Heroes Acre bekuzathatha isikhathi eside ukuthi angcwatshwe. Ngakho ke sesiyamngcwaba ke kusasa.
This is going to be very private. Only invited guests will be allowed in. I don't have a list of those.
Alo ke ngumzukulu kaMnumzana Robert Mgabe, uLeo Mgabe obexoxa ecingweni leStudio 7. UGibbs Dube uphinde waxoxa labantu ngodaba lolu kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana beFacebook kukhasi le-VOA Ndebele.
Hayi, kangcwatshwe bakithi, kanti umuntu omdala uhawule siyolani kangaka. Sizawuthi umndeni wakho wawuvele ungafuni ukuthi aye khona lapha abafuna ukumusa khona. Manje indaba nje labo obamba zonke into zonke zizabeke zamandla kuphela. Sikubona kulungile ukuthi ayelala lapho umuntu wayethe ufuna ukulala khona.
Ye, so ke wena ubona ngani sokuthetha isikhathi eside yini ukuze angcwatshwe? Kumbe kumele ngakudala
kancane? Hayi, kuthetha isikhathi eside kanti ncamuntu esethuluka uliselwane. Ayisiyo siko lakithi phela lelo. Ngangilalele kuhle ngimdala la, nxa kukhona kwakuphambanisayo sonke siyaphambanisa empilweni.
Ngizokuthola silo umpumelelo mafu.
Isidumbu siyokhe sihlupheka nokuthi umuntu ebekwe nje kuphela. Ukufa komuntu siyakwazi kuyahlonitshwa, but ukuthi ebekwe nje kuphela kuphele lokho. Konke kubhodisa isidumbu kuphela, akukuhlanga lokho.
Kufisa ukuthi ngawe uyabekwa nje kuphele lokho.
Futhi nje ebekwe nje ephunyizwe kuphela kudlule lokho, kunokuthi ubeke kubhodisa isidumbu konke ngathi umbukiso. Intenshe vele isidumbu somuntu nxa umuntu sefile uyahlonitshwa, kumele beke nje kudlule kube ngalokho, kusale kukhulunywa nje yena isidumbu sesiphunyeziwe.
Ye, ngizokuthola ke silobaba uCassius Days Mpofu ecingwane.
Ngiyabonga baba. Into ebengiyifisa nje ngomgabe befisa ukuthi adlule kuphele ngaye, ngoba sikhathele ukuhlala sibebesizwa ngomgabe olwezi engumuntu obulela ilizwe. Kunjalo nje akuqaci ukuthi umgabe lowo kakangcwatshombe wangcwatshwa, ngoba iqiniso elikhona siyakubona amabhokisi ayavela entshintsha. Ibhokisi akabuya nalo esuka eSingapore, lebhokisi elivela asevela khona manje bebesenza iviwi la benza athi yena akayempuze umuntu umuntu uyatshintshwa amabhokisi. Ukhona kuyakhomba ukuthi lezi ndaba ebezikhunywa abantu ukuthi umgabe wangcwatshelana iwigenani elidlayo ngesikhathi zingaba leqiniso.
Ye, ngiloba amasuku lapha ecingweni othi ngimthathe nje nesikhaphekhaphe. Baba Masuku.
Hey, yazi ukuthi into zikamgabe lezi sezitshayisa ngamakhanda. Laba abantu badlala amagemu nathi lapa. Ngoba imagine ukuthi umgabe ufike, umgabe uthiwa wakhela i-mausoleum. Yimali nje lizwe zonke ezidlaliswayo lezi. Now, he's taking another 10.
usehamba kuthiwa kungathi asakwazi. Yazi ukuthi thina besifisane kuthi ngabe ubaba lo bami ngabekudala khona kulokuthi belokho bejikela umuntu iswayi, belokho beomisa umuntu bemhlukumeza, akusasebenzi. We've yet enough of umgabe. You are waiting for a new era okwamanje. Khayela ubona ukathesi okwakhe imozilliam. Umozilliam wakhona who is going to pay and who is going to get into that imozilliam ovele obeyefuna mbani.
Uhulumende nguye okade ibhadalela, eh?
Akunamsebenzi baba gipsi ukuthi ibhadalelwa nguhulumende, but bheka manje asila fiweli. Bheka manje ama-diplomats e-UK bajikela impahla phandle, failing to pay ama-rentals. Isimo bani selizwe sonesa, asila fuel, asila nex, akulamaphilisi okuthi umuntu eyi-one aphile. Kulamaphilisi amaningi, mina nginje umama ngithenga amaphilisi e-500 and something a month.
Labo-ke ngabanye abakhulumela uGibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxe nesilethulela ebulenjini bokuxhumana kukhathi le-VOA Ndebele. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela ungcwatshwa kukamnumzana Robert Mugabe kanye lokunanzwa kweminyaka engamachumi amabili iMDC ibunjiwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Izakhamizi zakoBulawayo izolo ziveze imbono ehlukeneyo ngodaba lokuvuselela ezamabhizimusi lamafektali kulelo dolobho. Lokhu kuphume embuthanweni wokuxoxisana ngentuthuko yaleli dolobho oqoqwe ngabomsakazo weStudio 7 weVoice of America bemanyene lenhlanganiso ezimeleyo eMedia Center. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Abenelise ukuba khona embuthanweni wayizolo owenzelwe eRainbow Hotel koBulawayo bathe ngaphandle kokuba kuqale kulungisiswe inkinga ezifana lokusilela kwamanzi, ukusilela kwamandla kagetsi okudala inhlupho zokusetshenziswa kabanzi kwemitshina yakulezi nsuku yamakhompyutha, ukufinyelela ulwazi kanye nemisebenzi yenkohlakalo, leli dolobho kalisoze lavuka libuyele kusimo sokuba kontuthu ziyathunqa njengakudala. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Residents Association, umnumzana Winos Dube, uveza imibono yakhe ngokuvuka kukaBulawayo.
Indaba yokurevive industry yakuBulawayo yinto esegudwini evele ikhulunywa umuntu wonke, and into esiyifisa sonke njengabahlali bakoBulawayo, ngoba silodubo olukhona olokuthi abantu kabasebenzi akuphileki. So ukurevive industry yakoBulawayo vele yinto esiyikhangeleleyo ukuthi kakwenziwa ama-efforts wonke angenziwa. Siyabiza sikhalela ukuthi uhulumende kangenela abone ukuthi angasincedisa njani. While at the same time lathi njengabahlali bakwabantu njengabantu bakoBulawayo sizinuka amakhwapha sithi kanti kuyini lathi okufanele sikwenze ukwenzela ukuthi i-industry yakoBulawayo ivuke isebenze incedise impilo zabantu bakuleli dorobha.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Zibusiso Mkhwananzi uthi lanxa kunemigoqo ethize uBulawayo kumele avuke noma kanjani.
uBulawayo kumele avuselelwe ephambili ukwenzela ukuthi abantu bakithi bekwanise ukuthola lapho kokubamba, abantu bakithi bekwanise ukubona impucuko, abantu bakithi bekwanise ukubona intuthuko ezayenza lokuthi lezi labantwana abazazalwa ngamuva bethole lokho kuthuthuka kusiya phambili. KoBulawayo into ebambe intuthuko ziningi izinto zangkhona, ngathi zimbalwa. Kulezi zinto ezibambe intuthuko ezisukela singathi ku-national government, kube lezi zinto ezibambe intuthuko ezisukela nje ku-government naleyo singathi i-local government.
Osakhulayo unkosazana Jacqueline Ndlovu yena uthi umbuso wezabelo yiwo ongavusa idolobho.
Inkinga zonke esihlangana lazo njengosadolobho wakoBulawayo esimayelana lokubuswa kwezizwe, ngokubona kwambe ngicabanga ukuthi ngabe i-devolution iyaqala kusebenza, ngoba yonke into esikhala ngayo ngesilungu kuthiwa i-administrative.
Izakhamuzi zakoBulawayo zicele ukuba uhulumende atshengise isifiso sokuba idolobho livuke ngokusungula uhlelo lombuso wezabelo, labasakhulayo batholiswe amathuba okusebenza lokukhokhela idolobho. Amankampani amaningi akobulawayo asele minyaka phose engamachumi amabili evaliwe engasebenzi osekuchiye idolobho lingela mafekithali athuthukisa isigaba. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo, imidlalo yenguqu yesigaba seCastle League Premier Soccer League ihlaba ikhefu kulimpela viki idedela imidlalo yomncintiswano wenkezo yeChibubu Super Cup. UJoseph Njanji usethulela lolu daba ndawonye lezinye.
Kusasa ngomgqibelo iqembu leCape United lizanqikelana lele Harare City enkundleni National Sports Stadium. Lo mdlalo uza kungensuku ngayi lawa maqembu edibane kusigaba seleague lapho iqembu leCape United elinqobe khona nge-1 kanya emdlalweni obukhangelelwe ngabaningi njengoba umqeqeshi weqembu leHarare City uLoyi Chitembwe ubedibana okwakuqala leqembu leCape United ngemva kokwehlukana lalo ngenyanga kaNcwabakazi. Kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu leNkezi Platinum Stars lizadlala lele Mshwana Stars ngaseBaobab kuthi eleZPC Caribe lizadibana lele Wange ngaseNyamunga. Ngensonto kulomdlalo ngamaqembu amabili amakhulu elizweni iqembu leDynamos kanye leqembu leHighlanders enkundleni National Sports Stadium. Omabili lawa maqembu adlala ngakuhle kumncintiswano weligi lonyaka njalo eleHighlanders njengalo belibalelwa kuluhlu lwamaqembu asengozini yokugunyulwa kusigaba saphezulu phambilini kokunqoba kwalo eleBulawayo Chiefs ngolwesithathu laselikhuphuka kancane engalaneni lahlala endaweni yeshumi lanye. Yileso-ke isizathu esenza obephethe isikhundla sikamqeqeshi waleli qembu uMandla Mpofu ukuthi athi leli qembu kalifuni ukuxotha impala ezimbili.
Whether it's a friendly game, whether it's a cup game, whether it's a league game, it's always a very different game to play. But
ngokudlala ngeqembu leDynamos kuvele akukho lula kungakhathalekile ukuba ngumdlalo wokuzwana amandla kumbe oweligi loba owenkezo ethile. Yebo, ngambe siyangakuthakazelela ukuphakamisa inkezo yeChibuku kodwa okusemqoka ngalesi sikhathi ukuthi sithole imiklomelo siphakame engalaneni yemiklomelo. Sizadlala sile njongo yokunqoba emdlalweni wethu leqembu leDynamos kodwa njengoba ngithile thina esikukhangelele kakhulu ukuthola imklomelo kumdlalo yeleague.
Kweminye imidlalo ezadlala ngesonto iqembu leBlack Rhinos lizadlala leLittle One ngaseNational Sports Stadium kuthi eleChicken Inn lizemukelele Manyika Diamonds ngaseLuveve. Kule midlalo emibili edluliselwe phambili ngoba kulamaqembu akuleli aphatheke kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa. Le midlalo ngegoqela okekumele ukube phakathi kweqembu le-FC Platinum kanye leLichapungu wona odluliselwe phambili ngoba iqembu le-FC Platinum liselizweni laseMozambique lapho eliyedlala khona leqembu le-UD Songo emdlalweni wehlandla lesibili lesigaba sokuqala esomncintiswano we-CAF Champions League. Omunye njalo umdlalo odluliselwe phambili ngokade kumele ube phakathi kweqembu le-Triangle le-Herentals njengoba iqembu le-Triangle lizadibana lele-Azam elakule-Tanzania kumncintiswano we-CAF Confederations Cup kusasa ngomgqibelo enkundleni ye-Papa Field. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
Kuhoza Friday lamhlanje siphethe inkondlo zembongi unxaka yezwe Khumalo Ismayelana lomuyi umnumzana Robert Mgabe kanye lezombusazwe asizweni okuningi kuBenedict Nhlapho.
Ngakaja bamphikela bathi ogadlanga mina mhlambe kugadla ingudla mepha ngoba inengane ezinkulu kathi kugadle mina ngomathanjana amancane njengokuqina. Yisano senzizwa nentombi ezintathu ngaphezulu umkhanya kodwa umthunzi wentamo wabuya zibhonsa uvela bahle kokhalimela wakanjeje. Ngekukhanjani umathanjana umfana ozacile bangibiza bathi phecelezi slender boy babodwa bathi the love poet ngenxa yezwe.
Lensizwa idabuka enkayi iqale zokuloba inkondlo ngo-2001 loba nje ethi kunengi aselobe ngakho uthi inkondlo yakhe ethi Gushungu ayilobe ngesilungu wayichicilela olimini lwesiNdebele iqakatheke kakhulu embalini yokuloba kwakhe.
Gushungu, ngithema ngizwa lezi ndaba ngeqela phezulu ngacula bakithi liyini qhawe ngumbulali noma ngumkhululi ngonikela impilo yakhe ngezidingo zabantu noma ngonikela izimpilo zabantu ngezidingo nqaki zakhe.
Uthi ngemva kweminyaka ephose ifika amashumi amane uZulu esidlimbuya ngoluthi phansi kombuso kaMgabe kumethusile ukuzwa sekuthiwa liqhawe lamaqhawe.
RJ cevozile umlomo omnandi wobutha ngendluzula. RJ ubumbulali. RJ untando kayiphikiswa. RJ
Loke ngunxayezwe Khumalo esigqibela ke uhlelo lothu lalamhlanje. Igama lami nguChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.